Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, gunyana 1, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takanyaya iri pondiwe kuti muzvikoro iye zvino hamuna kumira zvakanaka. Mune vadzidzisi vashoma-shoma vakauya ende vadzidzisi vashoma-shoma vacho vakauya iva vakangoenda kuzvikoro kundogara. Hakuna zviri kuitwa pangudza kuzvikoro iye zvino.
Hurumende inopa mabasa kuvarairidzi vatsva vanosvika zviuru zvitatu, asi vakuru vezvikoro vachiti varairidzi ava vashoma zvikuru.
Hurumende inotora masangano akazvimirira ega maNGO sekunge iopposition kana kuti sekunge vanhu vanouya kuti vakanganise hurumende mashandiro ayo, asi handizvo. Saka semaonero edu, hurumende iri kuda kutora mukana iwowo kuti inge ichiisa mumutemo umu zvinhu kana kuti zviga zvinokanganisa mashandiro emasangano akazvimirira ega.
Masangano akazvimirira oga oshushikana neurongwa hwehurumende hwekuda kuwandudza mutemo unobata mashandiro avo.
Pamuchifu bepereri hatina kuziva kurwara kwavo. Takangozonzwa kwakunzi hakusisina zvokuti mhuri yese zvimba noti yakakatyamadza. Chifu bepereri munhu anga achinangana nezvinhu zvedevelopment, anga ane rudo, aikoshesa nyaya dzeminda.
Ishe beperere vekumashonaland west avo vakashaya nechirwere checovid-19 vari kutarisirwa kuradzikwa mangwana kurafingora. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yatanga kupinza mabasa varairidzi zviuru zvitatu kutanga kotoro ino, asi sangano rinomirira vakuru vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads rinoti uwandu hwevarairidzi ava hushoma zvikuru kana zvichienzaniswa nevarairidzi vakasiya basa kubva gore rapfuura kusvika pari zvino. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Bazi redzidzo yepasi raburitsa mazita evarairidzi vakawana basa pamwe nezvikoro zvavanenge vachishandira mumatunhu ese munyika. Bazi iri rinoti varairidzi ava vanofanira kuenda kumahofisi ari mumatunhu avo kuti vandonyoresa kuti vatange basa. Mutauriri webazi iri vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti vanotambira zvaitwa nehurumende izvi vachiti zvichavabatsira zvikuru panguva ino yeCovid-19.
Izvi zvinotibatsira kuti muCovid-19 matiri munomu, vatinoti mastandard operating procedures edu aya anenge akukwanisa kuitika kuti ngwani murairidzi anenge aine vadzidzi 35 kubva grade 3 kusvika form 6, then vekuECD kusvika grade 2 murairidzi umwe chete anenge aine vana vadzidzi 20. Saka ndokwatiri kuenda nako ikoko. Saka zvinenge zvichitotibatsira mbichana mbichana, chikamu nechikamu tichienda takadaro.
Vandoro vati vachiri kuda varairidzi vakawanda muzvikoro vachiti vanovimba kuti hurumende icharamba ichipinza varairidzi basa kudzamara vasvika pauwandu hwavanoda.
Tiri kutarisira kuda kuti pamwe tingangoda kutsvaga zviuru zvinoita kana 40 kana 50 zviuru zvamaticha zvachangoda kuti pamberi apo tichazenge taanawo kuitira kuti tinge takagadzirira zvakanaka naka dzidzo redevende mberi riri rakatsetseka.
Munyori musangano reZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi Majoni vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nehurumende zvakanaka chose, asi vakati varairidzi ava vari kupinzwa basa vashoma chose kana zvichienzaniswa neuwandu hwevarairidzi vakasiya basa nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Vachiongororo yakaitwa nesangano ravo yakaratidza kuti pane varairidzi zviuru 25 vakasiya basa kubva muna kurume gore rapfuura kusvika pari zvino.
Kuwedzekwa kwaitwa vadzidzisi ava rinongova votomwe mugunda nekuti COVID payakauya kuuya kwakangoita vodzirwa mupengo zvinoreva izvo kuti uwandu hwevana hwanga huri hwagara huri mumaklasi hunofanira kudzikisiwa. Saka tikangozvitarisa futi izvozvo totoona kuti hai this is just a drop in the ocean, domwe chairo mukati megunda. Totarisira kuti ngavawedzere vadzidzisi vamwe chaizvo kuti tikwanise kukunda dambudziko rakatarisana.
Vaenderera mberi vachiti kunyange hazvo kuwedzera uwandu hwevarayiridzi muzvikoro kwakanaka, chikuru chinodiwa kuti zvinhu zvifambe muzvikoro kupa varayiridzi mioro inovagutsa. Vamajoni vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro sezvo varayiridzi vasiri kufara nemihoro yavari kupiwa.
Saka nyaya iripo ndeyekuti muzvikoro iye zvinhu hamuna kumira zvakanaka. Mune vadzidzisi vashoma-shoma vakauya ende vadzidzisi vashoma-shoma vacho vakauya iva vakangoenda kuzvikoro kundogara, hakuna zviri kuitwa pangudla kuzvikoro iye zvinhu.
Varayiridzi munyika vanoti vanoda kutambiriswa mazana mashanu nemakumana emadhora ekuAmerica kuti vakwanise kurarama zvakanaka. Pari zvino Zimbabwe ine varayiridzi vanodarika zviuruzana nemakumana nezvishanu 145,000. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vari kupemera hurumende mhosva yekuda kushandisa mabasa anoitwa nevanopfurikidza mwero kumbunyikidza masangano anoshanda akazvimirira oga. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nedare remakurukota rekutambira kuwandudzwa kwemutemo unobata nyaya dzemashandiro emasangano akazvimirira oga, kana kuti Private Voluntary Organization Act, Chapter 17.5. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vakaudza vatori venhau kuti hurumende yainge yatambira bhiri rakabva kugurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi rekuvandudza kunyoreswa kunoitwa masangano akazvimirira oga nemashandiro awo senzira yekuedza kudzivirira kuti asashandiswe kufambisa mari dzevanopfurikidza mwero. Amai Mutsvangwa vakatiwo masangano akazvimirira oga anenge asasatarisirwe kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika uye anofanira kubhadhara mari kuti ashande. Tatumira mubvunzo kuna vaziyambi asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Kika.
Shanduko dziri kuda kunzi dziiswe mumutemo uyu hatisati tadziona nenyaya yekuti hapasati pane bill ratira buditswa pachena kana kuti ratira gazetwa. Chatinacho mashoko akabva kuna mai Mutsvangwa vachizivisa nyika zvakabuda musangano wecabinet wemusi wechipiri, apo panonzi cabinet yakabvumira zvakanga zvapresentwa navaziyambi zvichive zvinhu zviri kuda kushandurwa mumutemo uyu. Kana tichinge tauona mutemo uyu ndopa tichazoziva kuti zvii zvirimo, zvii zviri kunzi zvishandurwe.
Asi pane zvamanzwa zvakataurwa namai Mutsvangwa ndezvipi zvamungadewo kutaura pamusoro pazvo panguva inoyi?
Sekunzwa kwatakaita, hurumende iri kuda kuti idziviridze kupinda kwemari zvisina kunaka nekushandiswa kwemari zvisina kunaka yatinoti anti-terrorism financing. Takatarisa izvozvo pamusoro, zvinoita sezvinonzwisisika nenyaya yekuti terrorism chinhu chaakusvika padhuze nesu muZimbabwe, takatarisa zviri kuitika kuMozambique pamwe nedzimwe nzvimbo muno muAfrica. Asi semasangano akazvimirira ega, tinoona sekunge iyi ndo imwe yenzira dziri kuda kushandiswa nehurumende yedu kukanganisa kana kuti kudzivira masangano akazvimirira ega kuti aite basa rawo. Zvikuru sei munyaya dzehuman rights, munyaya dzedemokrasi, munyaya dzegovernance.
Sei muchidaro?
Tinoona hurumende yedu isina ukama hwakanyatsosimba nemasangano akazvimirira ega. Hurumende inotora masangano akazvimirira ega, maNGO, sekunge iopposition, kana kuti sekunge vanhu vanouya kuti vakanganise hurumende mashandiro ayo. Asi handizvo. Saka semaonero edu, hurumende iri kuda kutora mukana iwowu kuti inge ichiisa mumutemo umu zvinhu kana kuti zviga zvinokanganisa mashandiro emasangano akazvimirira ega. Asi tinozenge tichiziva zvizere kana mutemo iwo uchinge wabuda, tauona kuti wakamira sei.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vachitaura vari parunare muHarare. bepereere vekumashonaland west avo vakashaya nechirwere checovid-19 muharare vari kutarisirwa kuradzikwa mangwana kurafingora. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mambo beperere avo vanonzi Alfred Tome vakashaya svondo rapera mushure mekurwara kwemazuva maviri chete vari kuradzikwa mangwana. Mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vati mambo beperere vataradzikwa mangwana papurazi ravo rechepstow kurafingora.
Isu seministri vakati mangwana kufamu kwa chepstow.
Amai Chombo vati kufa kwa mambo beperere kwashamisa vanhu vakawanda mudunhu rezvimba sezvo pasina kuziviswa kwekurwara kwavo. Amai Chombo vati mambo beperere ndimambo aida kuti mudunhu mavo muve nerunyararo pamwe nebudiriro uye vachida zvikuru kuti vanhu vashandise minda yavakapiwa nehurumende.
Chief Beperere, hatina kuziva kurwara kwavo. Takangozonzwa kwakunzi hakusisina zvokuti mhuri yese zvimba noti yakakatyamadza. Chief Beperere munhu anga achinangana nezvinhu zvedevelopment, anga ane rudo, aikoshesa nyaya dzeminda, anga asingashari kuti uri webato ripi, uri MDC, uri wezano PF. Aingoita samambo, aiti ndiri mambo wemuroi, ndiri mambo wembavha, ndiri mambo weMDC, ndiri mambo wezano PF.
Asi mambo beperere vanga vasingawirirane nemhuri yekwamugabe sezvo vaipomerwa mhosva yekuwirirana nemutongo wamambo zvimba wekuti mutumbi wavarobert mugabe ufukunyurwe kuitira kuti unovigwa zvakare kumarinda anovigwa magamba kuHarare. Hama yavamugabe vadominic matibiri vati mambo beperere ndivo vaive mambo wavo nokudaro ndivo vaifanirwa kunge vakatonga nyaya yaipomerwa mudzimai wavamugabe amai Grace Mugabe yekuti vakaviga mufi nenzira isingabvumirwe mudunhu. Vamatibiri vati ivhu rave kurwarega.
Ivhu rinorwarega, ivhu rinorwarega nokuti pakutanga ndakazvitsanangura kana kuti ndakazivisa mhuri yeZimbabwe kuti vamugabe vakanga vari mambo mukuru wekwaZimba. VaZimba kuzosara vamambo vanga vaziso rababa vamugabe. Saka ndiri kuona kuti wese ari kutamba nerufu rwemukuru zviri kumuteera sematerero azviri kuvaita izvi.
Muzukuru wavamugabe uye vari mutauriri wemhuri yekwamugabe vaLeo Mugabe vati vakashamiswa kuti nyaya yakaendeswa kwamambo zvimba vachiti mambo beperere ndivo vaifanirwa kutonga nyaya iyi asi vati vaviri ava vaishanda pamwe chete panyaya iyi. Zvichakadaro bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere checovid-19 munyika. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana mana negumi nezvipfumbamwe kana kuti 4419. Vamwe vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvasvitsa vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvatatanga pavanhu zviuru zana nemakumi maviri nezvina nemazana manomwe ane makumi manomwe nevatatu kana kuti 124,773. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vange vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mashanu nemakumi matatu nezviviri zvine mazana manomwe nevashanu kana kuti 2,532,705. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezvitanhatu nemazana mana ane makumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 1,636,498. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Asvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uwandu hwevanhu vasina mabasa muSouth Africa hwaive pazvikamu 34 kubva muzana. Uwandu uhu hunonzi ndihwo hwakakurisisa munyika dzepasi rose. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwawo nedenda reCovid-19 iro rinonzi raparadza zvakanyanya upfumi hwenyika iyi. Madzimai echitema ndiwo anonzi ari kuvhiringwa zvakanyanya nedambudziko rekushaya mabasa sezvo zvikamu 41 kubva muzana chemadzimai matema sezvo zvikamu 41 kubva muzana zvisina mabasa. Utungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakati hapana chakaipa padanho ravakatora rekupedza hondo yemuAfghanistan kuburikidza nekubvisa mauto emuAmerica munyika iyi mushure memakore 20. VaBiden vakati America haifaniri kuramba iri muhondo yaifanira kunge yakapera kare. Muzinda wemauto emuAmerica wakaburitsa vhidhiyo inoratidza gadziriro yavo yekubatsira zvuru nezvuru zvevanhu vemuAfghanistan vakaburitswa munyika iyi vachinogariswa munzvimbo dziri pasi pemizinda yemauto eAmerica. Chirongwa cheOperation Allies Refugee chichange chichikwanisa kuchengetedza vanhu vari kubva kuAfghanistan vanosvika zvuru 50 munzvimbo nomwe dziri muAfrica. Gore repagore rinounganidza zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika Rezim Expo riri kutanga nechishanu chino muguta reDallas mudunhu reTexas muno muAmerica paine mitambo nezviratidzwa zvakasiyana-siyana. Sachigaro weBoard Rezim Expo Dr. Tony Rai Taylor vanoti gore rino gungano ravo rakatisiyanei nemamwe makore sezvo vakabatana nemubatanidzwa wemakereke ezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika weChristian Fellowship International uyo unenge uchiitawo zvirongwa zvavo panguva imwe chete navo. Dr. Taylor vanoti zvimwe zvavainazvo gore rino mukana wekuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakwanise kunzwa pamwe nekubvunza mibvunzo pamusoro peurongwa hwehurumende hwediaspora policy kuvashandi vehurumende ava vachange varipo pagungano iri. Vaimbi vane chitsama vachange vari pachirongwa ichi uye vanosanganisirawo Sandra Ndebele, Jazz Signal, Toki Vibes nababa Mechanic Manyeruke. Gore rapera gungano reZim Expo harina kuitwa nekuda kwedenda reCovid-19. Asi gore rino Dr. Taylor vanoti vari kuita vachitevera mitemo yose yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Taylor kuti tinzwe zvizere nezveZim Expo.
Hurongwa hwedu hweZim Expo gore rino takaita mushandira pamwe neveCFI, Christian Fellowship International, vanobatanidza machechi ezvizvarwa zveZimbabwe ari muno muUSA. Saka takati tiite mubatanidzwa nekuti makore anga ati ari rechipiri vanhu vasingasangane nenyaya yepandemic yeCovid. Saka iyo vane zvavanenge vachironga zvekunamata nekuronga kudzidziswa zvekereke, isiwo tichironga zvemabhizinesi uyezve nezvekubatanidza vanhu pamwe chete kuti ngatingouya tisangane tichionana sevanhu vagara makore mairi tisingakwanisa kuungana.
Munozikanwa nekuunganidza vanhu muchita mitambo yakasiyana-siyana inokwezva vana veZimbabwe vari muno muAmerica nevamwe chaivo vanobva kune dzimwe nyika dzakaita ana Canada nana United Kingdom. Zvii gore rino zvamuri kuvimbisa vanhu?
Gore rino tiri kubatanidza vanhu varoda kuronga zvemabhizinesi. Saka musi wechishanu tinenge tine urongwa hwekuti vanhu vose vanofarira zvekuronga mabhizinesi uye vari mumabhizinesi touya totaura tichikurukura kuti tozvifambisa sei, tobudirira sei panguva ino. Endi anenge achitaura ipapo pekupedzisira ndiambasada wedu wemuno muAmerica kubva kuZimbabwe vachifamba.
Kumitambo iyi yakamirawo sei?
Gore rino hatinokwanisa kuwa wana njumbe kutitite mutambo se kutamba kwenye kwa tisunosita mpusemisi wa songo. Nekuti mbapaki mashinji ni njumbozi zinji za tunoshandisa zangati shambisi kwa shumwezo hacho. Asi tine ya ituri kuti cultural expo ya ituri kuunza zora zoku Zimbabwe. Zino imba nekutamba. Zulipo msue sondo, tenge tine wa imbi, wakaita sana Jasik na wanatoki vibes, Sandra Ndebele na Muzo 7. Doa ninge wachiriza neku imba msue sondo. Msue mguvera, kune kune wa imbi wa ninge wachimba wari ku CFI. Kata sana Baba Manyeruke, wanacheo Singuni, wanamesi Mtsuene, na Wellington Gwenda, na mpundisi wachivaviro.
Kune nyayawe ye diaspora policy. Pane zviri kuitwa here ipo pa Zimi Expo zvakananga naizvozvo.
Hongu nekuti mutungamiriri we Diaspora Directorate akauya ariko kuDallas. Saka tichaita musangano kuti vanenge vane mubvunzo vanenge vachida kunzwisisa kuti ndezvipi zvinda kuti zviiswe mupolicy itsva iyi. Vanenge vachinyatsotsanangurudzwa naivo vari kutungamirira bato reDiaspora Directorate muMinistry of Foreign Affairs. Vanenge varipo. Saka tichaita musangano manheru and then musi weSaturday tichaitawozve around table yeye vanenge vachida kuti vatsanangurirwe uye vaunzo pfungwa dzavo vataure ipapo.
Zvinhu zvikuru zvinonyanyotarisirwa navana veZimbabwe kubva mumutemo weDiaspora Policy.
Vana veZimbabwe vari kutarisira kuti vari munhu wose vari muDiaspora vanoda kunge vachikwanisawo kuparticipata mukuvhota muvhoti kwakuzoitwa kumusha. Kana vakapiwa mukana iyo kuti vakwanise kuvhota ndo chikuru chatikutarisa kuti policy iyo inenge ichibata naizvozvo zvinezva izvozvo. Uye pane vanoda kuti vange vaine macitizenship yenyika dzakasiyana siyana uye varange vachichengeta yavo kucitizenship yekuZimbabwe kuti zvinyatsotsanangurwa nekuti pari zvinhu hasati zvakajeka kuno vanhu vese. Asi zvikanyatsodendeburwa mupolisi umu ndo chimwechitariso chikuru chiripo. Then chechitatu ndechekuti vanhu vari kuno vabuda muZimbabwe vaakudawo zvakare kuti vange vachiinvesta vachiunza mari dzavo kuZimbabwe uye kana vainvesta vokwanisa kudzitorawo kana vavada kudzishandisa. Izvi zvanga zvisina kujeka makore apfuura. Kazhinji vaikwanisa kuisa mari yavo kuZimbabwe asi kuti vachiitora vonzi kutoronza hazvibviri. Saka ndozvatira kuti zvidedemurwe mupolisi iyoyi zvibatsire zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurarama nekusenza kunze kwenyika. Tinenge tine imba yatakaisa parutivi yevanhu vanenge vaida kunzwa nezvaizvozvo kuti vange vachibvunza vachitaura navo vachipawo mafungirawo kune mutungamiri uyu.
Avo vanga vari sachigaro weBoard Resume Expo, Dr. Tonrai Taylor, vachitaura vari parunare kuAtlanta, mudunhu reGeorgia, muno muAmerica, naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyanzvi dzezveutano muSouth Africa dzinoti dzawana imwe mhando yecoronavirus inopararira nyore muvanhu. Mhando iyi, iyo iri kunzi C12, inonzi yakatanga kupararira muna Chivabvu gore rino. Mhando iyi inonziwo iri kupararira munyika dziri kuchamhembe kweAfrica uye muEurope nekuAsia. Izvi zvakapa kuti World Health Organization iyambire nyika dzose pamusoro pengozi inogona kukonzerwa nemhando yeCOVID-19 iyi iyo yatopararira matunhu ose emuSouth Africa. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Guni vanoti pane humbowo hunoratidza kuti nhomba dziripo dziri kutadza kubatsira paC12 iyi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naTanonoka Wande weStudio 7.
Tichida kutaura zviro kwazvo ndezvekuti chipande ichi variendi inonzi C.1.2 yakasovhenekwa ikaonekwa munguva yapfuura kubvira mumwedzi waMei gore rino. Asi panguva iyoyo yakaonekwa sekuti ndemamwe mamutations kana kuti mavarienzi ari kungonyukawo zvawo.
Mhando itsva iyi iri kuramba ichipararira kupi chaizvo?
Yapararira kumaprovhinzi ese kuSouth Africa uye yabuda muSouth Africa yava kune dzimwe nyika takuiona kune mamwe maEuropean countries yasvikawo kune dzimwe nyika dzemuAfrica kunyanya dzekusouthern Africa takiona zvakare yayambukira yava kuAsia uye iri kuramba ichipinduka ichiita mamutations iwayo zvinoreva kuti takuityira.
Mhando itsva iyi yakazivikanwa nezvayo rini?
Variant iyi yakalistwa kana kuti iri pamutariko wezvipandi zvakanyorwa neWorld Health Organization kuti mavariants of concern.
Zvinoreve kuti variant of concern, Dr. Guni?
Kana ichinzi variant of concern kureva kuti mubatanidzwa wepasi rese weWorld Health Organization uri kuona kuti chipande ichi chinogona kuramba chichipararira uye chiri kuratidza sekuti chiri nyore kutapura uye chinogona kuzonetsa kuti chirambe chichidzivirirwa nenhomba dzatiinadzo munguva iri kuteera. Saka maakuona kuti vana mazvikokota masaindisti edu vari kuramba vachitarisa zvakare kuchiongorora kuti sei chipande icho che C1.2 chiri kuramba chichitenderera chichipararira muSouth Africa, uye chakurakidza zvekuti chiri nyore kutapurira imwe muSouth Africa zvakare. Saka masaindisti ari kuongorora malaboratory kuti vaone kuti sei chichiramba chichiita mamutations iwayo.
Mhando iyi yakasiyana zvakadini nedzimwe mhando dzecoronavirus dzatava kuziva?
Pande chikumamutations achiri kuita awandisa, ari kuramba achiwanda zvinoda kuti zvaakutyisa. Nika somuenzaniso ndikada zvakare kuti nditaure kuti rimwe dambudziko guru ratiri kuona nedelta variant risinganyanyi kuzikanwa nevanhu nje zvavo vasinei nezvesainzi ndeyekuti delta variant ndo muchirungu yatinoti double mutant, kana kuti yakasanduka ine zvipande zviviri zviri mukati mayo imo mudelta variant imomo, zvekuti kana yakupinda pamunhu zvinokonzera kuti ive nyore kubatira pamaseuzi emunhu yokurumidza kupararira muviri wemunhu uye yozonetsa zvakare kuti mishonga yatinayo kana kuti nhomba dzatinadzo dzikurumidze kuidzivirira zvakasimba. Ndo zvatiri kutyira kuti chipande chekuSouth Africa ichinonzi C.1.2 tikuona sekuti chinenge chaakuda kuenda ikoko kumwe chete nedelta variant. Ndosaka maakuona kuti zvaakutaurwa. Asi regai ndipete ndichitaura zvakare kuti chipande ichi hachisi chitsva chatanga kuonekwa nhasi, chipande chakatoonekwa chikarejistwa mumwedzi waMei gore rino.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Frank Guni, vachitaura vari parunare muWashington DC natanonoka wande weStudio 7. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Diapera argeti botarisa musoro yenau zvakare. Hurumende inopa mabasa kuvarairidzi vatsva vanosvika zviuru zvitatu, asi vakuru vezvikoro vachiti varairidzi ava vashoma zvikuru. Masangano akazvimirira oga oshushikana neurongwa hwehurumende hwekuda kuvandudza mitemo inobata mashandiro avo. Ishe Beperere vekumashonaland west ava vakashaya nechirwere checovid-19 vari kutarisirwa kuradzikwa mangwana kurafingora. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.